Zvechokwadi, Save Zimbabwe Election Support Network tinokurudzira kuti kana vanhu vapedza kuvhota, maresults acho abva abudiswa pachena nekukasira. Tinoziva hedu kuti Zimbabwe Election Commission yakati iyo ine mazuva mashanu ichibudisa maresults. Asi izvo tinotiwo isusu kana maresults especially members of parliament akuzivikanwa nezveke. Zvinhu zvatinokurudzira kuti zeki iburitse information iyo inokasira kuitira kuti vanhu vasarambe vachishungurudzika vasingazive kuti maelections aya abudisa chini. Zvinoitawo kuti vanhu varambe vachifungidzira zvakasiyana siyana. Mukozoonawo vanhu vari mustreet zvataurwa kuti kana zvataona kuti kune vamwe vari kumustreet vamwe vanongorongwa vari ku temberera vasingazive kuti zviri kubuda zvakabuda sei, zvakamira sei zviri official. Uyezve zvinozoitawo kuti vanhu vatange kutaurawo maresults avari kuona vachiita tarding yavo yemapepa mav11 forms ari kungobudiswa mumasocial media. Saka tinokurudzira kuti zec ngaisabata maresults aya, ngaiti paanenge abuda vaongorora kuti ndo mamiriro aakaita vabva vangomashambadza ipapo ipapo.
Ko ivo vezekia vanenge vari kuti vari kuda kutanga vanyatsoona kuti ndizvo here uye mamwe anenge ari kubvawo kure?
Ndizvozvowo zvavo kuti vane nguva yekuti vatange vaona kuti akamira sei maresults iwavo. Asizve election yakapera nezuro, kukaundiwa kumawadhi kwakapera, kwapera nhasi mangwanani kune nzvimbo dzakawanda wanda. Maresults abuda mashoma zvokuti anopa yatingati impression yekuti zvikada kune kuchiri kukaundiwa maresults. Kana maresults akaundiwa sekuburitswa kwaita information makuseni nezek kuti kune dzimwe nzvimbo kwanga kwakaundiwa maresults ayo nzvimbo dzese, zvinoreva kuti zek ine chinyi, ine mafigures iwawo uyezve inofanira kucommunicata mafigures iwawo kuwanu. Yakaramba ichinonoka kubudisa mafigures iwo inoita kuti vanhu varambe vasinganyatsoziva kuti vakamira papi, zvinova zvinozokonzeresawo zvinhu zvakasiyana-siyana.
Tiri kuona mapurisa apinda mugwagwa akawanda nemotokari dziya dzinenge dziine mvura inovava. Zvinozopa chimiro chakanaka here mumaitirwo anoitwa sarudzo muZimbabwe?
Kuwanda kwemota dzemapurisa dzine mvura inokachidza mumastreets mumaguta hazvipe chimiro chakanaka. Saka tinokurudzira kuti maresults azikanwe abude pachena kuitira kuti avo vanomaona vakaona kuti maresults aya ari kurepresenta zvabuda musarudzo, zvikada vanhu vari kufungidzira kuti vanonge vari mustreet vanogona kunge vasiri mustreet imomo.
Tichitarisawo mabatiro amuri kuitawo basa sezestin, muchine vanhu here vari kunzvimbo dzakasiyana siyana kana kuti vose vadzoka zvavo kumba?
Isu sezestin tichine vanhu vari kunzvimbo dzakasiyana siyana vachiri kumirira kuti zviri kuitika ikoko zvipere. Mukupera kwezuva kwanga kune dzimwe nzvimbo dzanga dzichiri kuitwa basa nezek kumacollection center anga achine mapepa anga achiri kugadziriswa. Saka izvozvo zvinoitawo kuti nesuwo tirambe tiri panzvimbo idzodzo kusvikira maresults ese atransmitwa kubva kwaari, kungave kuri inonzi House of Assembly Collection Center kuti aendeswe kuzek National Command Center yakasetwa for this election.